manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamafuvhu 28, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro muBulawayo ronzwa mangwana chikumbiro chaIshe Felix Ndiweni chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende Apex Council rinotambira mari dzawedzerwa nehurumende asi mamwe masangano akaita seAtuz achiti kwete. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuJapan kumusangano weTokyo International Conference on African Development uyo uri kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro muBulawayo nhasi raendesa mberi kunzwikwa kwechikumbiro chaIshe Felix Nhlahla yaMangwe Ndiweni chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Justice Thompson Mabikwa vati kunzwikwa kwechikumbiro ichi kwave kuzoitwa mangwana. Izvo zvatevera chikumbiro chemuchuchisi wenyaya iyi vakuda kwaShejaravaza ava vati vange vasati vagadzirira mhinduro kuchikumbiro chaIshe Ndiweni sezvo vakanonoka kuwana gwaro rinotsanangura zvakaitika mudare ramajistireti. Umwe Ishe Ndiweni akapiwa mutongo wekuti vagare mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mavhiki maviri apfuura. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni muzvinafundo Welshman Ncube vati vanoda kuti zvibudiswe pachena kuti vakasangana nezvimhinga mupinyi mukuedza kuwana magwaro ezvakaitika mudare. Vati mutongi akatonga nyaya yaIshe Ndiweni amai Gladmore Mushowe vakaita mazuva akati wandei vachivimbisa kuti vanovapa magwaro aya asi vakazovapa nezuro mushure mekunge Justice Mabikwa vakomekedza kuti vavape magwaro aya. Muzvinafundo Ncube vatiwo chikumbiro chavakaita chekuti Ishe Ndiweni vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso chaive chechimbi chimbi zvichireva kuti chaifanirwa kubatwawo nenzira yakakodzera. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni vadhumisani Dhuve vati Justice Mabikwa vatambira tsananguro yezvakaitika yapiwa naProfesa Ncube mudare.
Nyaya yangu ichifanira kupinda nhasi asi nenyaya yekuti tanonoka kupiwa macourt proceedings emagistrate court tazobvumirana kuti nyaya yacho ingopinda mangwana natena. Problem ndeyekuti trial magistrate anga asati apedza kucorrecta amend the record of proceedings azorereleasa nezuro.
Zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga nechitsama ange akachengetedza dare repamusoro apo pange pane vanhu vakawanda vange vachida kunzwa nyaya yaIshe Ndiweni. Munemwewo nyaya komiti inoona nezvekufambiswa kwemashoko yanzwa kubva kune veruzhinji muBulawayo pamusoro pebhiri reFreedom of Information. VaDenzel Gwebu avo vanoshanda nesangano reChristian Legal Society vati maonero avo ndeyekuti sangano reZimbabwe Human Rights Commission rive iro rinoona kuti mutemo webhiri iri watevedzerwa kwete Zimbabwe Media Commission. Vatiwo nguva inopiwa mapazi akasiyana-siyana kuti ape mhinduro kune zvaanenge abvunzwa inofanirwa kuve pfupi pane mazuva makumi maviri nerimwe anotaurwa nebhiri iri. Murongi wemabasa musangano reMedia Alliance vaNigel Nyamutumbu vati sangano ravo rinoshuvira kuti bhiri iri ribvumidze kuti vanhu vaite zvikumbiro zvavo mundimi dzavanokwanisa kutaura nadzo uye kuti vasabhadhara mari pane zvinhu zvavanenge vachida kuziva.
Mutemo uri kutaura kuti information kana munhu achida zvinenge zvine mutengo is not aiwa. Information vanhu ngavangowana zivo pachena nokuti vanhu vagara vanotobhadhara matax naizvozvo donzvo rekuti vanhu vave nezivo. zvirivo zvinofanira kunge ine hurumende touya kunyaya yemutauro bill zvariri izvozvo iri kuti izvoni vanhu vanopindurwa nechirungu basi toti aiwa ka section 6 yebumbiro yemutemo wedu ino recognize mutauro 16 naizvozvo munhu anofanira kuwana information nemutauro waanonzwisisa chetatu totaurisa nyaya yenguva kuti nguva yaunotinge wakumbira zvingava kuzesa kana kungava kulocal council kana kungava kupi mutemo unoti unogona kupindurwa in 21 days kana 35 days isi tiri kutaiwa mutemo ukabva wadaro zvinopa kuti nedzimwene dzenguva vanhu vanonokerwe kana izvi vanotora nhau havazokwanisa kutepfenura nhau yavo nenguva
bhiri refreedom of information nderimwe remitemo mitatu ichatsiva mutemo weaccess to information and protection of privacy act ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taura ishava
Sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reApex Council ratambira zvikamu zviri pakati pemakumi mashanu kubva muzana nemakumi manomwe nematanhatu kubva muzana izvo hurumende yaisa patafura nhasi ichiti inokwanisa kuwedzera nazvo miure yevashandi vayo. Munyori musangano reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti zvaitwa nesangano ravo zvekutambira zvikamu izvi ndizvo zvakabva muvashandi mushure mekunge vavapira zvakanga zvakapfumbatwa nehurumende zvichitevera musangano wavakaita svondo rapera. Vadzatsunga vanoti kutambira kwavaita mari idzi hakureve kuti vachamira nhaurirano nehurumende dzekuti iwedzere mihoro yevashandi. Vanoti mushandi ari pamusoro-soro achawedzerwa muhoro nezvikamu makumi mashanu kubva muzana, kuchitiwo mushandi ari pasi-pasi achiwana zvikamu makumi manomwe nezvitanhatu kubva muzana. Izvo zvinoreva kuti mushandi wepasi uyu anenge wotambira mari inoita RTGS $1023 pamwedzi. Asi vadzatsunga vanoti sesangano vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe mari inoita RTGS $4750 pamwedzi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei vadzatsunga vachitsanangura.
Jonga zvaitika nhasi ndezvekuti tazobvumirana nehurumende kuti imbobhadhara mari iyoyo inotangira pa50% to 76% on a slight scale. Zviri zvinhu zvatangobvuma pakuti vashandi vabomerwa havasi zvisina pokutanga. Saka mushure mekunge tadzokera kunotaura nevashandi, vashandi vati mukarega kuti timbowana dijana tinogona kutonyura chaiko nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka tatisu kuhurumende chimbotipaishoma iyoyo, asi isu pachedu tichiri kungoda mari inosvika kuma4700. Saka tinobva kuti tirambe tichitaurirana nei kusvika tasvika ikoko. Saka ndo zvabuda munhaurirano dzanhasi.
Saka hurumende yati inokwanisa kubhadhara mari idzi kubva rini?
Pamutemo mari inobhadharwa with effect from the first of August. Kureva kuti iko zvino sezvo vanhu vakatokora mari dzaAugust, hurumende ichaisa mari iya August yacho yawedzererwa iyoyo yasara wozotangawo kubhadhara mari iyoyo yatataurirana zvakajeka kubva muna September.
Ko nyayawo yebhonasi maibatawo here? Nokuti takanzwa hurumende ichiti musangano iwoyo uchazeya mari dzichatambirwa nevashandi kwemwedzi mina yasara mugore.
Nyaya yebhonasi yakatotaurika kare, hatidi kutoitanga nokuti inyaya yakapera. Kwatiri isu sevashandi, bhonasi inongova kodzero. Hachisi chinhu chokuti tingambototaura nezvazvo. Zvakangofanana nokuti uri baba waendesa mwana wako kuchikoro, haugoni kutozvirova dundundu kuti ndaendesa mwana kuchikoro. Saka bhonasi tinongoziva kuti mutemo, uye hurumende yakatotaura zvayo kuti bhonasi regore rino riri.
Saka munotarisira kuzogara zvakare pasi riini kuti mutseketudzane nehurumende musvike pamari yamuri kuda ye4700?
Tiri kuona zvokuti inhaurirano dzinoramba dzichiindirira mberi kuburikidza nemafanira aita zvinhu zveupfumi munyika, zvikuru kukwira kwezvunhu ndo kuchanyanya kuita kuti tirambe tichida kuti tirambe tiri patebho tichitaurirana kuti tione kuti tingagena zvakadini kuti takatarirana neindependence. Tina zvedu madhete akapa asi tiri kungoti chibvumirano ichi chiri kutanga kubva muna August muno kusvika kupera kwegore.
Vanga vari munyori wesangano reApex Council vaDeft Dzatsunga vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti harisi kuzonyaradzwa nemari yarinoti isina zvainobatsira yabvuma kutambirwa neApex Council iyi richiti varairidzi vari kutambura zvakanyanya zvekuti mari iyi haina zvikuru zvainobatsira nazvo. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure.
ATUZ Council yatora nyembe yekutengesa kodzero dzevashandi, yatora nyembe yekuwisira vashandi pasi. Hapana chisiri kuzikanwa kuti upenyu hwemushandi huri parumana nzombe. Panyaya yekuti hurumende chaiyo yakatowedzera mitengo yezvinhu zvainoprovhaidha ne500% kuti ipe vashandi vayo 76%. Kutsvinya kwemhando yepamusorosoro ende kutambirwa kwazvaitwa neApex Council kuratidza kuti vanhu vasina hanya neupenyu hwevashandi, vanhu vasina hanya nezvido zvevashandi, asi vanhu vari kungozviitira zvido zvemwoyo wavo vachinyevedzera kumirira vashandi. Isi tinoramba tichiti hurumende ngaibhadhare vashandi vayo mari yavaisi vabhadhara vachishandisa interbank rate. Hapana chitsvapa mapraizes ari kupegwa achishandisa interbank rate. Zvese zvatiri kutenga mapraizes ari kukwidzwa zvichitaridzwa nerate fuel iri kukwira. Tisiri kungoti mari yataisitambira kana muri aitambira 500 ngaikonvetwe neinterbank rate yobhadharwa yakadaro. Saka tinonzwa kunyunyuta nekutsutsumwa kwakanyanya kana tichiona vanhu vanonyevedzera ngo vari kumirira vashandi vachigamuchira zvinhu zvakadaro.
Asika vama Saraure, imi sangano renyu rakasarudza kubuda muApex Council zvichireva kuti makaramba kuwe pasi pehumiriri weApex Council.
Nyaya iripo ndeyekuti Apex Council ishamwari yehurumende. Chatinorambira ndechekuti Apex Council haisi pamutemo ichitarisira zvinotarisirwa nebumbiro remutemo muSection 65. Iyi mutemo inotarisa zvevashandi, haichisiri pamutemo. Chinhu chakagadzira Apex Council hachichaenderani neconstitution iripo. Zvinoreva kuti Apex Council iri illegal. Tinoramba tichivashoropodza tichiramba tichiisa puresha yekuti hurumende ngaichigadzirise mutemo nenhaurirano dzepakati pevashandi vayo nevashandi ndivi kuti dzinge dzichienderana ne collective bargaining zvakapiwa mubumbiro redu remutemo muSection 65 zvisingaenderane nechisungo chakaitwa muna 1997 neSpecial Instrument 141 zvisingachienderane nezvavako mazuva ano.
Saka zviri kureva here kuti mucharamba kutambira zvikamu zvaiswa patafura izvi nehurumende?
Zvavairi kuisa zvose izvo zvingangopinde muombodo dzevanhu vakazvitora, asi kuenda mberi kwatiri kuita muchaona tichiramba tichiratidzira, ticharamba tichipopota, ticharamba tichivava kusvikira mari inotenga yapiwa mushandi kuti tiraramewo sevanhu. Tinongoriwo vanhu saivo vari muhurumende vari kuzviziva zvakanaka, vachitengera mazimota anoita saanosema, vachizvaira zindege kuti vangofamba chinhano chidoko. Isi tinongoti tinoda kuti mhuri dzedu dzisafenizara. Saka zvinoita kuti tirambe tine simba rekurwisa kuti vana vedu vasafenizara, vana vedu vasatadzenda kuchikoro, hama dzedu dzisatadze kurapwa muzvipatara.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare vari kuwedza kumashonaland East neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatori venhau vakawanda muGuinea vapinda mumigwagwa yeguta reConakry vachiratidzira kusafara nekumbunyikidza kuri kuitwa makambani enhau akazvimirira munyika iyi. Izvi zvinotevera kusungwa kwevatori venhau vaviri vachipomerwa mhosva yekusvibisa vanhu vakaburitswa munhau. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vakabatana neZuro nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo muMombasa vachiona kusimuka kwengarava yakatakura mafuta anorema mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemabarrels. Mafashamu emvura yabva murwizi Nile avhiringa musha weWadrami muSudan. Izvo zvapa kuti vagari vemunzvimbo iyi vabve vachitiza mafashamu emvura iyi iyo izere nemadhaka. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vasvika nhasi kuJapan kumusangano wechinomwe weTokyo International Conference on African Development kana kuti TICAD 7. Vamunangagwa vari kubatana nevatungamiri vekuAfrica gumi nemumwe kusanganisira vaPaul Kagame vekuRwanda, vaMuhammadu Buhari vekuNigeria, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa nevamwe kupinda musangano uchatanga mangwana uyu. Blessing Zulu Studio 7 anotipanya inotevera.
Vamunangagwa vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wehurumende yeJapan vaShinzo Abe kumucheto wemusangano uyu. Ko, misangano yakadai ingabatsira nyika here kana kuti kupedzera hoko padewe retsindi? Mozvina bhizimisi uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru sezvo ichipa Zimbabwe mukana wekuumba hukama nedzimwe nyika mushure mekutemerwa kwayakaitwa zvirango nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedziri mugungano reEuropean Union.
Zimbabwe yanga yava yatinoti pachirungu isolated, saka new dispensation neSecond Republic effort iripo yekuti nyika itsvage shamwari dzekutamba nadzo, kwete shamwari dzekare chete dzekuti ngatingotai look east takanitanga pamachina chete. Aiwa, tikutaura kuti munhu wese anokwanisa kunge achibatsira.
Nyika idzi dzakatemera Zimbabwe zvirango dzichipomera mhosva yekutonga nedemo. Asi vachipindura, munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC Muzvare Gladys Hlatshwayo vanoti hazvibatsire kusiya musha uchibvira munhu achiti ari kuenda kunotsvaga madzisahwira.
Dambudziko rakaita muZimbabwe nderekuti tinofarira zvakanyanya kubuda kunze, tichinonyepera vanhu kunze kuti zvinhu zvakanaka kuZimbabwe, huyai nemari dzenyu neupfumi hwenyu muite muZimbabwe. Vamunangagwa zvavanofanira kunzwisisa ndezvekuti mumba hamuna kumira zvakanaka. Tikatarisa isu zvakanga zviri kuitika mumasvondo maviri apfuura, tinoona isu kuti vanhu vakanga vachirohwa, vanhu vachiabductwa, mavigilante groups achishandiswa kurova zvizvarwa zvemuZimbabwe. Saka kana kune nyika ine lawlessness yakaita seZimbabwe, mainvestor hauyi.
Vamuponda vanoti chitsva chiri murutsoka, nekudaro hapana chakaipa kuti vamunangagwa vamboende kune dzimwe nyika.
Ndozvino kune vamwe vanenge vachikomera kuti mukuru anyanya kubuda kunze, anyanya kudii, hapana chinouya wakagara, hapana munhu anozobva kwaari kuti ndazori Zimbabwe kuti zvakati rega ndinovabatsira. Aiwa, isu tine machallenges, tinofanira kutobuda tichienda kuti tiexplain kuti aiwa zvakatomera pakati. Kune zvinhu zvakawanda zvinotaura neZimbabwe about Zimbabwe zvisiri chokwadi, ende izvozvi zvinenge zvichida kuti mukuru akabuda kunze ikoko achinoexplaina.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotiwo hurumende inofanira kutanga yagadzirisa mitemo inokwezva vemabhizimisi iyo isina kumira zvakanaka.
Patanga tiri kuCZI Congress of Victoria Falls, Japanese ambassador vanga variko vaine mainvestors vanga vainawo vekuJapan anga ari muno muZimbabwe. Vakataura chinhu chinokosha vachiti chinhu chinofarirwa nevanhu varina kuunza mari yavo muno nevekuJapan ndechekuti Zimbabwe igadzire maitiro anoita mabasa, ease of doing business muchirungu. Vachiti nyaya yecorruption iri kunetsa chose, yokuti vanhu varina kuunza mari yavo muno vari kungokumbirwa kunzi vabvise cheruviri.
Dr. Kanyenze varambawo nyaya yekuti zvirango ndizvo zviri kupa kuti nyika iite seyakageza negoka munyama.
Ini maonero angu ndeyekuti kubaya tange hama kuti vatorwa vakutye. Hapana munhu wekunze angagone kutikunda kunze kwekuti isu vari muZimbabwe tozvikunda toga. Ndokusaka nguva yehondo zvainzi hapana mumwe anogona kutidzora mashure kunze kwedu, yainzi muchirungu none but ourselves. Ndozvakaita kuti Zimbabwe isununguke. Yakasununguka nokuti hatina kupomera vanhu kuti kana kutarisa ivo kuti ndo vachatisunungura. Saka naizvozvo pundutso yeupfumi hweZimbabwe inobva kumaZimbabweans, haibvi kuzvirango zvekunzoko. Zvirango zviri kunzwa nokuti hatisi kuita zvinhu zvinotarisirwa kunzi nyika yakati twasa twasa inofanira kunge ichiita.
Asi mutedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaEnergy Mutodi vanoti zviri kutaurwa neMDC ndezvemugodzi matsuro sezvo pasina kodzero dzevanhu dziri kutyorwa.
tiri kuzoona kuti nema dzoga dzoga dziri kupipa nevanhu opposition vachitasanisa hurumende kuti igone irege kutsigirwa nedzimwe nyika zvakanaka.
Muzvarisika chwayo vanoti pane humbo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti vanhu vari kumbunyikidzwa muZimbabwe vachiitwa kafira mberi.
Zvinotosekesa. Zvinozikanwa pasi rese kuti hurumende inombunyikidza kodzero dzevanhu. Hapana chimwe chavanotaura kunze kwekuti aiwa hatisi tichazviita.
Zimbabwe inoti iri kuda kuti Japan ibatsire pakuedza kubhadhara mari yemitero pazvikwereti kana kuti maarias. Dengindira remusangano wegore rino rakanangana nekusimudzira budiriro muAfrica kuburikidza nehumhizha kana kuti Advancing Africa's Development Through People, Technology and Innovation. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Blessing Zulum.
Imwe kambani yemuSouth Africa ine marori anotakura zvinhu yamanikidzwa kugumura vachairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanosvika zana nemakumanomwe nevasere zvichitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Zvino hazvina kumira zvakanaka pakambani yeReinhard Transport Group iyo yanga ichinetswa nesangano revashairi vemagonyeti muSouth Africa reAll Truck Drivers Foundation kana kuti ATDF, iro risiri kufara nekupa basa vashairi vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mukambani yeReinhard Transport Group vaHouston Macmillan vaudza ATDF kuti vave kudzinga pabasa vashairi vekunze vanosvika zana nemakumi manomwe nevasere. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakuru vekambani iyi kuti sei yabvuma kuita zvido zveATDF. Kubviswa pabasa kwevashairi ava kunotevera kurohwa zvakaipisisa nekushungurudzwa kwevashairi vanobva kuZimbabwe nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzesangano revashairi vemarori vemunyika umu vachipomerwa mhosva yekutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa. Taura akamirira vamwe vachairi ava vaRight Moyo vaudza Studio 7 kuti vashairi vakawanda vachiri kushungurudzwa nevanhu vanozviti inhengo dzeATDF.
Tiri kusangana nedambudziko zvikuru rekushungurudzwa mukati memigwagwa nemukati menzvimbo dzatinoseenzera nemukati mekurarama. Tinodaidzwa nemazita akasiyana siyana nevakomana vemuno muSouth Africa vanozviedza kuti ndeveATDF, but hatichanyatsonzwisisa manje kuti ndivo here kana kuti chii. But chatiri kuona zvizhinji ndechekuti pakati pedu nevamwe vatinoshanda navo vari pamabasa ndo vari kurunganywa urwaidzi nevamwe vanhu vari kunze vanenge vatisingashandi navo pano vachivatengera doro kuti vave vatishungurudze.
Vaenderera mberi vachiti vamwe vavo vakapambwa pamakambani avanoshandira vachiendeswa kunzvimbo yavasingazivi uko vakanoshungurudzwa nekurohwa zvakaipisisa.
Tine vakomana vakarohwa netsvimbo kanga vachishungurudzwa pakati pousiku vachidigwa mvura ari mumakomo. Tine vakomana vakabuda vachitiza musiku. Inzvimbo dzine mamaini, inzvimbo dziri dangerous kuti munhu anga achimhanya mukati merima achitsvaga kubetsereka kana kutsvaga pekuvanda. Asi zvese izvozvo hurumende yakangonyarara. Ndiro dambudziko guru ratiri kusangana naro munyika ino yeJoni. Tiri vanhu vari kushanda zviri pamutemo ane mapepa ane magwara atakapiwa nehurumende. Patiri kushamisika kuti vanhu vanongobva kwavabva vosvika kungukudza kuti hamuna mapepa kandiyai pano. Tiri vechii vechii. Vanhu vari kubigwa mafoni. Tine vakomana vakatobigwa magasi mushure mekunge vashungurudzi vavatiza. Magasi akakumbiwa mudzimota nemachira nezvese zvakasiyana siyana. Saka hwahumbavha hausisiri hwekuti organization iri kuita zviro. Hwahumbavha hwekuti vakutora advantage kuti vakomana ava vanenge vasina zvombo vakasvika vakatimbunyikidza. Vakomana vacho vana mukana wokutiza.
Vamoyo vanoti kune imwe kambani uko vachairi vakapambwa nevanhu vaive nezvombo zvinosanganisira pfuti, tsvimbo, mapfumo pamwe nematemo.
Chitiko chakaitika musi wechishanu ichi chakaitika pakambani makambani anevanhu vekunze vanoshanda imomo. Vakauya vakomana pakanje mbunguva dzeusiku vakafosa vakomana kuti dhiraivha imuende kutruck stop. Vakomana vakadhiraivha vakaenda kutruck stop, but vanhu vakanga vachivafosa vakanga vane zvombo zvinosanganisira pfuti netsvimbo uchinyatsotoona kuti vanhu ava vakadhakwa ende havasi vanhu kuti anganga ane license rekudhiraivha, but vanhu vanenge vapiwa mari yekuti vaite izvozvo. Ende ndofunga vakazviita musi uyu vachiziva kuti ndoo musi unotambira vazhinji pamakambani edu atinoshanda.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, asi munyori mukuru musangano reSADAC Truck Drivers Association iro rinomiririra kodzero dzevashairi vose vari mudunhu reSadak vaEdward Muchatuta vanoti izvi zvakaitika ivo nevamwe vatungamiriri vesangano ravo vari pakati pekuita hurukuro dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nevashairi.
Takaenda kumusangano watakasangana naMtawehome Affairs muSouth Africa. Akatitambira mune zvakanaka tikataura zvese zvatinosangana nazvo matambudziko atinosangana kusanganisira matambudziko anosangana nematruck drivers. Akatipa advice, akataura no kusaidi rake kuministiri yake hakuna kana any problem especially pamatruck drivers. Tambudziko riri kuministiri yetransport neyelabor. Akatipa advice yekuti sanganai naminister wetransport
vaMuchatuta vanoti sangano ravo richasangana negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu muSouth Africa vaafikile Mbalula mwedzi unotevera. VaMuchatuta vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira marori kuti zvive pamusangano uchaitwa nemusi weMugovera uyo uchazeya matambudziko evashairi. Sangano reHuman Rights Watch rinoti pane vanhu mazana maviri vazhinji vavo vari vatyairi vekune dzimwe nyika vafa mumhirishonga iyi yakaitika muSouth Africa kubva muna kurume 2018. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington paFacebook page redu reVOA Shona. Tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika, regai tiende kuvatsigiri vedu veFacebook page redu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Zini Rose Jongwe sakabva kuZimbabwe namai mangongwende to come and celebrate with the terrorized trend. Tirikufara kuti as women, as women of Zimbabwe, we have been recognized in New York, right in Manhattan, and this is an awesome occasion. And we are so proud of Tererai Manokumatau, which Awea Kunov and is being recognized in a foreign country. This is an awesome event for everyone and for every Zimbabwe woman. Thank you so much.
Chakam Gwenya is my name. I'm a pastor for the Salvation Army right here in New York. Kufara kwandiri kuita kunoshamisa handitomboziva kuti ndotsanangura ndichiti chii. Dr. Tererai Trend vaita zvinoshamisa zvisakamboitika. Hapana munhu wekuZimbabwe akamboiswa sculpture yake kuNew York kudai. Izvo hasi zvinhu zvekutamba nazvo izvi zvatiri kuitika panapa ii kuti Dr. Tererai Trend vaitwe sculpture yavo muNew York. Amai ava nyaya dzavo dzese hadzisi dzavo dzega. Hatisiri nyaya dzekungotaura pasi pavo zvega, inyaya dzekubatsira vanhu, inyaya dzekufunga pakuitira zvinhu vamwe vanhu. Pane vana vari kuenda kuyunivhesiti pamusoro paamai ivava, so tinotenda pamusoro pavo, so kufungawo vamwe, kunyanya saito ngatikumbirewo vanhu vehurumende, vatungamiri vekuZimbabwe, chimbofungaiwo vamwe, chimbofungaiwo nherera.
Kubva kuZimbabwe. Karangu ndinanzi Mishare Nyamweda. Zvino ndipa manyawi nekuti ndakamuziva asati ane mbiri, asi anombondisiya kusvika ane mbiri kudai, uye zvinotipa kusungudzira sevana vasikana kuti vanongonemukana wakaenzana nevakomana. Ari kunyanya kubata ari kuhurungwe semunhu paakabarirwa iye akadzidza ikoko, akaona matambudziko ese ikoko. Ari kuvatsira zvikoro nekusimudzira vana vasikana nevana vakomana vanenge vachishayirwa mari dzekuenda kuchikoro kusvika pauniversity level.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakagano achirongwa cheThe Connection na 8 PM, apo tiri kutaura nemutori wenhau wechidiki Leopold Munende uyo akasungwa svondo rapera ari pabasa akazoregedzwa mushure mekunge magweta ake apindira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro muBulawayo rinonzwa mangwana chikumbiro chaIshe Felix Ndiweni chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinotambira mari dzawedzerwa nehurumende. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu anekuonika ya nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
So kuhisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olambulela kustudio 7. Namhlanje ngolwesibili mhlaka 17 kuNcwabakazi mhlaka 27 kuNcwabakazi 2000 yimi ke usithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Okwenzakaleyo eHigh Court namhlanje yikuthi igqwetha likahulumeni lithe alizange libe lesikhathi sokuthi libhala amaphepha angene ekhodi.
Okwahlulelwa kwesicelo senduna uMfelix Nhlanhla Mangendiweni sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail sokudluliselwe phambili njalo kuza kwenziwa kusasa.
So oJapan, oChina nabo bonke laba abasebekhuphuke kakhulu basotelwa ngama-resources nxa beze Afrika ofisisela nxa bekhube le-mutual benefit. Yikukhuluma nje ngoba siyazi ukuthi naso kukhulunywa laphana ama-resources azathathwa nje bephiwe imali encane.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile emhlanganweni omkhulu eJapan ozacubungula ubudlelwano le-Afrika. Abenhlanganiso yezokuthengiselana kwamazwe awezwekazi le-Africa i-Commerce Business Council amanye nelabeZimbabwe National Chamber of Commerce ukuxoxa umhlangano wezifundo zamabhizimusi amancane laphaka la zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Ukwahlulelwa kwesicelo senduna uMnumzana Felix Nhlanhla Mangendiweni sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail kuzathonisiswa evela ngekhaya udaba lwakhe luphikiswa isigwebo asiphiwe ngumthethwandaba kamantshi esilukhuni sokudluliselwe kusasa kulandela ukwehluleka komtshutshisi ukuphendula isicelo lesi esithi uphuzile ukuthola ingwalo zaleli cala ngesikhathi Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugceleyo.
Umantshi unkosikazi Gladmore Mushowe ogwebe uNdiweni ubikwa ephuzile ukusa incwadi ebezifuneka emthethwandaba waphezulu owe High Court okubangele ukuba ukulalelwa kwesicelo senhlawulo yesibambiso sidluliselwe kusasa ekuseni. Usikhwica mfundo uWelshman Ncube igqwetha lenkampani yemathonsi Ncube Law Chambers elimele uNdiweni labanye uchasisa okwenzakale namhlanje.
Okwenzakaleyo eHigh Court namhlanje yikuthi igqwetha likahulumeni lithe alizange libe lesikhathi sokuthi libhala amaphepha angene ekhodi. Yikho wasecela ukuthi anikwe isikhathi until 4:30 ukuthi angenise amaphepha akhe. Sasesithi hayi ulelungele lokuthi anikwe leso sikhathi. Siyavuma ukuthi angenise by 4:30 kodwa ke kumele ke icala leli libuye lizothoniswa kusasa ngo-10. Yikho ke ikhodi yasivuma yathi hayi isinika abakahulumende ithuba lokuthi bangenise amaphepha abo nxa befuna ngo-4:30 latest lamhlanje. Sesizahlangana njalo ke ekhodi kusasa ngo-10 ukuthi indaba le icungululwe ngoba indaba yokuthi induna uChief Ndiweni aphuwe ibail kumelele ukuthi appeal yakhe ukuthi wagwetjwa okungaphandle kwemthethweni lithonisiswe. Yikho ke okwenzakalela mhlawumbe. ujaji begungu Justice Thompson Mabikwa nguye adesizwa indaba leyi lamhla obemelele iloya delimelele ugqwetha limelele uhulumende kuthiwa nguJarabasa.
Igqwetha likahulumende kucourt A eHigh Court ukhuda kwashe Jarabaza utshele umahluli uJustice Thompson Mabikwa ukuba incwadi eziqakathekileyo ngodaba oluphambi kwedale bazithole lamhlanje, ngakho ke basazihlola ukuze bathole ukuthi bangaphendula njani isicelo sesibambiso sebail sikandiweni labanye bakhe. UJarabaza uthembise ukuba lizathi lisiyatshona elanamhlanje bazabe sebelunyisile konke okufunakalayo. Ngeviki edlileyo emthethwandaba kamantshi uJarabaza utshele idale ukuba uNdiweni wadiliza umuzi wesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa wayemangalele ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda. Induna ibikwa iphe isinqumo sokuthi uMbele ehlukane lomkakhe, kodwa yena wakhetha ukuhlala laye, okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayadiliza uthango lwesibaya sikaMbele ukuze asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo. Lokhu kubika kwenzakale ngomnyaka ka 2017. Umonakalo wesibaya sikaMbele ubikwa ulesisindo samakhulu amathathu amadola i-$300. Encwadini yesicelo sesibambiso sebail amagqwetha kaNdiweni athi isigwebo asitholayo asihambelani lomonakalo, njalo akulampahla eyatshiswayo. Lesikhali esasetshenziswa ukudiliza isibaya yisitsha esingasingozi. UNdiweni ubikwa walandela amasiko lemithetho yesintu eqhutshwa lapho umuntu ethe waphambanisa esigabeni. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile emhlanganweni omkhulu oweTokyo International Cooperation on African Development Summit owenzelwa kwele Japan, lapho akhangelelwe ukuhlangana lomunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Shinzo Abe ebakhuthaza ukusebenzelana lele Zimbabwe. Inkokheli yamanye amazwe ikhangelele ukuphatheka kulomhlangano wona osungulwa ngokusemthethweni kusasa, njalo oqhutshwa kanye ngemva kweminyaka emihlanu. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sifosiso Moyo osephatheke kweminye imihlangano ngaphambilini kwakusasa ubikwa isithi ele Afrika lizwekazi elilamathuba amaningi angasetshenziswa ngele Japan ukuthuthukisa umnotho welizwe, njalo kufanele wonke umuntu athole inzuzo kulokhu. Ukucubungula okungatholwa ngele Zimbabwe kulomhlangano sixoxe loMnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcuthi ecubungula ezombusazwe.
Amazwe lawa esingathi thina asebephucuke kakhulu, asebehambe phambili kakhulu, nxa beza e-Africa balanda ama-resources e-Africa. I-Africa ifike esigabeni sokuthi njalo isiswa yindawo lapho abantu ababuya bezothatha ama-resources, kufana lalokho kwaqala from kudala esingathi thina sokune-new colonialism. So oJapan, oChina nabo bonke laba asebephucuke kakhulu basotelwa ngama-resources. Nxa beze e-Africa futhi laba nxa bethuke le mutual benefit ikukhuluma nje ngoba siyazi ukuthi naso kukhulunywa laphana ama-resources azathathwa nje bephiwe imali encane ngoba bona abalakho abakulethayo etafuleni ngaphandle kwalawa ama-resources azathengwa ngemali entengo ephansi kakhulu. Abantu baseZimbabwe bazasala nje bengela lutho ngoba oJapan lawa bazakhuquluza inoto yokubonakala.
Khona sesikhangela ele Japan singathi yilo yini elisungula inhlelo eziningi kwele Afrika okwedlula ele China, siqathanisa nje la wonke amazwe ase-Asia.
I-China ihamba phambili ku-invest e-Africa. Ngoba siyazi ukuthi iChina na iyayenza imihlangano enjalo, babize ama-leaders e-Africa bebathengisa imali ezinye. Siyazi ukuthi iChina nxa ifika ithanda ukuthi ikolodise imali kakhulu inkampani lezi ezikahulumende esingathi ama-certain situations ama-prosecutors. Nxa behlule ukuwubhadala, iChina bayathatha, nxa bethatha seyibabakhontrolayo
Kodwa kwandla bangena bazama ukwenza lokho ukwenziwa yiChina. Kodwa bona abafiki ngendlela eChina ihamba ngayo ngoba bona basuka basebenzise lokho esingathi human rights approach. iChina ilakho lokho kwamazenzwe. Ingena ngithatha ama-resources ethuliha. OJapan bazasalela emuva nxa ukuthi basebenzisa lokho okuthiwa human rights approach.
Umongameli Mnangagwa engahlangana lenhloko kahulumende yeJapan. Ubona ingani amazwe lawo mabili engasebenzelana kuhle yini?
Thina vele savelelwa lapho ngoMnangagwa ngoba siyazi ukuthi Mnangagwa lo nxa esiyahlangana lowo eJapan. IJapan is the second largest economy in the world. IZimbabwe economy is shrinking. So nxa bekhuluma bazokhulumana ukuzancedisa abantu beJapan. AbeJapan nxa beza laphana bakhuluma lomuntu ovele ophethe umgano wokucela. So uMnangagwa ozabe siyacela laphana. Njalo ngingayicela uMnangagwa akakwazi ukuthi acele ini ngoba vele usebonisile for the past 2 years, 3 years usebonisa ukuthi vele i-economy akakwazi.
Lo ngumnumzana Walter Sinungule Mpongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe bexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kule South Africa.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ecubungula izombusazwe e-Labour and Economic Research Institute bakhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi alandele indlela eziqondileyo zokulwisana lobuyanga ebantwini ngokubacandela amathuba okuzithuthukisa ngokwabo hatshi ukuqakathekisa ukudinga indlela zokubuthanisa imali yokubhadalela indleko kuphela. UMavis Kama usithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wabenhlanganiso eyeledris lentathela izindaba owenzelwe ewenteleni eyenew ambassador besethula uphenyo abalwenzileyo ngomumo wezombusazwe lowezenotho eZimbabwe. Ingcwethi esebenzisana lalinhlanganiso uDr Prosper Chitambara uchasisa kabanzi ngophenyo lwabo lwesimo seZimbabwe.
Now we look at the first quarter treasury bulletin. It actually showed that government only spent about 4% of total expenditures on the social services.
Singakhangela ugwalondaba lwakuqala kunyaka ezintathu zakuqala zomnyaka. Lisibonisa ukuthi uhulumende isilinganiso sokune ekhulwini kwezokulondoloza kukaZulu okuvele kunganele. Lokhu kutsho ukuba kuyilezo nhlangothi ezilondoloza impilo kaZulu eziyizo eseziphazanyiswe yile ndlela yokulungisisa umnotho welizwe uhulumende ayisebenzisayo. Iyasebenza yebo lindlela kwezokulungisisa udaba lokuswelakala kwemali esetshenziswa elizweni, kodwa lokhu akutsho ukuba iyasiza ekuthuthukiseni inhlalakahle kaZulu ngoba vele kuzona lezo inhlangothi eziqondana loZulu lapho okuba lokusilela kwemali khona.
UChitambara uthi kuqakathekile ukuba inkokheli yelizwe idonsele cele linye laloba ilembono ehlukeneyo ngenjongo yokuqeda ukuyanga kanye lokuthuthukisa inhlalakahle yabantu ikakhulu enhlangothini ezigoqela ezempilakahle, ezemfundo lezinye. Enye ingcwethi kwezomnotho eyeledris njalo uDr Clinton Musonza uthi kuqakathekile ukuba abantu babewazi amalungelo abo kwezomnotho lenhlalakahle ukuze banelise umthonisela uhulumende lapho ethe wehluleka ukugcwalisa iziqondiso zezisekelo sombuso.
A lot of advocacy was around political and civil rights.
Kudube ukuba imfundiso eningi ibigxile kwezokulwela amalungelo abantu kwezombusazwe. UZulu akala lwazi olwaneleyo kwezamalungelo akhe kwezomnotho lenhlalakahle yakhe. Kungalesi sizathu ke sisiphatheke kumikhankaso kulolu hlangothi. Sikhuthaza uZulu ukuba abothola ugwalo lwesisekelo sombuso asifunde ukuze azi ngezamalungelo akhe kwezokutholiswa okuphathelene lendinyeko zakhe.
Intatheli zindaba ebisemhlanganweni wabeledris lo uDesire Juma olobayezimele upha umbono wakhe ngalolu daba.
Indlela esetshenziswa yiminister we-finance and economic development. Ambona ukuthi kuleli lizwe lethu leZimbabwe iyayenza. Ngoba ilizwe lethu lele alifuni umuntu osebenzisa i-economics zebhuwezi. Ufuna umuntu oyabe esebenzisa i-economics zona ziyana ezihambelana nesituation ekhona kathesi kwele Zimbabwe. Ngoba kathesi izinto eziningi ungafaka unga-implementa ama-policies asemabhukwini. Ahlukuluza kakhulu abantu baleli lizwe ngoba akuhambelani nempilo yona leyo le-economy yeZimbabwe, ama-policies wona la ayenzakalayo lapho.
UJuma uthi kumele uhulumende alandele indlela zokuqeda ubuyanga, afunde kosekwenziwe ngamanye amazwe.
Ubuyanga kuqakathekile ukuthi buqedwe, kodwa ayikhona ngale indlela okufakwa ngayo ama-policies afakwa minister we-economy we-finance, ngoba akusahambelani nokuhlupheka kwabantu, sokwengezelela ukuhlupheka kwabantu ngendlela ephezulu kakhulu, ukuthi abantu sebedubekele ukuthi abasakwanisi ukuthi uvele bathole okukwanileyo ama-basic needs empilo ema-daily lives abo.
Kungalesi sizathu, ingcwethi kwezomnotho zisithi eleZimbabwe likulesi simo sezomnotho ngenxa yezinqumo uhulumende azithathayo ezingamsiziyo emizameni yokuthuthukisa umnotho welizwe. Zithi njalo ngaphandle kokuphuma lamacebo okuqeda ubuyanga ebantwini, ukulondolozwa lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu, kaziboni ilizwe lithuthuka liphuma kunkinga elibhekane lazo okwamanje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Yebo, yebo, yebo! Saka komuhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane lentathelo izindaba eZimbabwe. Onozindaba abanengi bathi amalungelo abo abengahlonitshwa kusabusa uMongameli Robert Mugabe. Sokulo mehluko na phansi kombuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa, abafisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezo lo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebelenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Zilukandaba, mthwala komuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga enhlanganiso ebona ngeziqondiso zokuthengiselana kwenyamazana zendle Convention on International Trade in Endangered Species abikwa iningi lawo isekela isivumelwano sokumiswa kuthengiswa kwendlovu zemazweni awezwekazi le-Afrika kwamanye amazwe. UMongameli Jair Bolsonaro wakwele Brazil uthi ilizwe lakhe lizinikele ukwamukela usizo lwemali lokucitsha umlilo olokhu ubhebha emaguswini awe-Amazon oluvela emazweni awe-G7 nxa uMongameli Emmanuel Macron engachiyana lamazwe akhe okubathuka.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha kusiya ngokuthi ngeliphi idolobho sokudale imibuzo eminingi, ngoba abahlala emadolobheni afana leVictoria Falls leWange sekuzamele bathenge amafutha la ngemali ethe xaxa kulamanye amadolobho. Ilitha linye lamafutha edizili selizathengwa nge-$10.69 edolobheni leHarare, kuthi eWange lithengiswe nge-$10.52 edolobheni leVictoria Falls. Yikho okuzaba le ntengo ephezulu kakhulu kulamanye wonke elizweni, ngoba ilitha linye ledizili liza kuba i-$10.86. Lokhu kuthiye abanye bezibuza ukuthi pho intengo yenye impahla efana lesinkwa lempuphu ayisoze na ikhwele kulezinye indawo zelizwe. Isakhamuzi sedolobho leVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume, njalo ongukhansili wedolobho leli, uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende uthi ufuna intengo yamafutha ikhwele kakhulu edolobheni leli kulamanye amadolobho.
Lokhu kuyamangalisa kakhulu. Angazi ukuthi why besenza ubandlululo ukuthi they choose ukukhweza amafutha kumbe ukusinika iprize etshiyeneyo lamanye ama-towns. Kukanti yes, we contribute imali eningi evela kwamanye amazwe in terms of forex ku-economy, but that should not be i-passport yokuthi besipanishe kangaka. Ngabe basivumela bethi i-Victoria Falls, ama-companies ase-Victoria Falls bavunyelwe ukuthi beholise izisebenzi zabo nge-US, ngabe siyakuzwisisa kungaba ngcono ngoba ma ungayitshintsha engxenye intengo yangikhona singayikhwanisa. But as we speak right now, umuntu wonke, ama-companies wonke ayi-aplayele e-RBZ becela ukuholisa izisebenzi zabo nge-US ngoba yiyo abayitholayo, i-RBZ yayala. So lokhu sokumangalisa ukuthi kungani besithi thina sihole bonds ngapha sebekhweza i-fuel, siyayithola ngaphi, siyayithatha ngaphi imali yona le?
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Tendai Masocha uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha lokhu kuzengezelela udubo oluvele lukhona elizweni.
I-fuel mnewethu ikhwelile, lokhu sokusitsho ukuthi bana abantu sebeza sokungezelela uvele uhlupho ade luphezu kwababantu. Yena uhulumende lo ovele ebhazalele ngesisu uyazama ukuthi alethe amabhasi ukuthi kumbe abe echipile. Kodwa umbuzo omkhulu ngokuthi ufuna abantu ababa emsebenzini ngaphi behola malini, kanti kuthenda uqale unanzele ukuthi bakhwezele bona imiholo yabo lalokhu lalotshaka than ukuthi banike amabhasi achipileyo ukuthi begade besebenzela amazambane njeamalutshwane kasebenzela imali engasezimkwamisela lutho umuntu.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube njalo engumgcinisihlalo wenhlanganiso yabathengi e-Consumer Rights Association uthi intengo yempahla yonke ezitolo izakhwela kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota.
Nxa kusiya kulokhu kukhwela intengo yamafutha ezimota kusho ukuthi kuzakhwela yonke into, kuzakhwela isinkwa, kukhwela i-cooking oil, kukhwele impuphu, kukhwele indlela zokuthutha i-transport. Akulanto engasoze yakhwela ngokuba amafutha ezimota alomthelela omubi kakhulu entweni yonke, ngakhwela kukhwela yonke into ngoba kayikho into eyenziwa kungela kuthutha phakathi. Kuyafana ne-electricity, amandla kagesi, nxa ngabe ekhwele siya phezulu enza ukuthi zonke ezinye izinto zikhwele ngoba phela zonke zenziwa ngogesi, zigcinwa ngogesi. Inkukhu kulungiswa amaqanda ngogesi, kukhuliswa amathiyane ngogesi, yonke into iziyefika ijini kulokhu kuyi-electricity. Ngakho-ke izinto zombili zona lezo, amafutha ezimota namandla kagesi, kuyizinto ezifanele zichiphe ukuze ezinye izinto lazo ezilandelayo zichiphe. Ngakho-ke ukukhwela kwamafutha ezimoto kuza fuqa yonke into, yonke into iye phezulu khona kulosizo olungaka elizweni. Kutho ukuthi ubuhlungu kubuza bobukhulu kakhulu phakathi kwabantu beZimbabwe, bagcine belala bengadlanga. Baningi vele abalala bengadlanga kodwa bazabe lokhu besanda, bagcine besehlile ukufundisa abantwana esikolo, bagcine besehlile ukubhadala ezibhedlela, bagcine besehlile ubhadala ama-rent, bagcine belala phandle, bagcine behamba ngezinyawo, bebulawa izigebengu njengoba kusenziwa kunje, behamba eminyameni. Kunzima kakhulu, kumele uhulumende akulungise konke lokho masinyane.
Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi okubangele ukuthi intengo yamafutha yehlukane dolobho ngadolobho yikuthi ukuthwala amafutha esiwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe kulembadalo ehlukeneyo, yikho le ntengo isehlukene.
Sibonge ke uChrist Kande weStudio 7 obesethulela eziphathelane lomnotho welizwe. Abenhlanganiso zokuthengelana kwamanye amazwe awezwekazi le-Africa e-Commerce Business Council bemanyene labeZimbabwe National Chamber of Commerce ukuqoqa umhlangano wezifundo zabamabhizimusi amancane laphakathi kanye labalimi eHarare lamhlanje. Inhloso yalomhlangano ikukhuthaza ukulungiswa kwempahla lokudla okulohlonzi ukuze benelise ukuthengisela amanye amazwe akulo umkhono. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Emhlanganeni wezifundo owenzelwe eRainbow Towers eHarare namhlanje, abenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC bathi bakubone kufanele ukwabelana ulwazi olunje, yikho bekhethe abantu amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi ukuba befundiswe baphumelele ukuze bathuthukise umnotho welizwe. Unkosikazi Nkululeko Sibanda ulima amabele abizwa ngokuthi ngama-small grains lamakhowa, aphinde afuye inkukhu, amadada, imvundla lenyosi.
Khetha ama small grains ngenxa yokuthi izulu alikho, so ama small grains akwanisa ukusurvive noma izulu lingekho. Then i-mushroom nje uyathola indlu yakho encane, kube la mazona lawa alingeneyo, uyakwanisa ukulokhu ukuthi uqhube kuhle umsebenzi. Konke nje inkukhu labo madada hayi abafuni into eziningi for i-production.
Unkosikazi Sibanda uqhubeke ethi bafuna ukuthola ulwazi olupheleleyo lokulima lokulungisa ukudla okungasoke kudalele abantu imikhuhlane.
Kumele siphojise ukuthi ukudla lokhana kufika lapho kufika khona akuphoyizeni bantu, kusafe for everyone. So basifundisa kakhulu nge-food safety. Sizakulandela ngoba singake kulandela singaphuma ku-business. Abantu sebegulile kumbe bafa ngenxa yokuthi sibaphi ukudla okungalungiswanga ngendlela.
Unkosikazi Sylvia Mutenda ofuyayo lokulima uthi usefuna ukulandela indlela zakulezi nsuku, njalo engasebenzisi imithi, elima ngendlela ye-organic eyiyo efunakalayo.
Njengama-roadrunner vele sisebenzise igavakava angazi mawuyilaze iplanti leyane ngane le-flower. So asithengi imithi thina, okwethu yi-organic all through.
Ingcitshi zokulungiswa kokudla okungelangozi kumpila kahle yabantu ama-international food safety experts abasebenzela ikhomesa abayibo abakhokhela lezi zifundo bathi lumkambo usuqakathekisa ukudla okungelangozi ngoba sebebona ukuxansa kwenani labantu ababanjwa yizifo ezifana labomvunguzane kubangelwa yikudla okuyabe kulungiswe kakubi. Abekhomesa bathi balohlelo lokukhuthaza osomabhizimusi ukuthi bafunde indlela ezinhle zokufuya, ukulima lokulungisa impahla lokudla okulohlonzi, bebe sebebadingela imikambo yokuthengisela endaweni ezinjengamahotela amakhulu lezinye. Bathi kodwa bakhathazwa ngabalimi abafuna ke imali okwesiphangiphangi, bengakhangeli ke ukuthi ukudla kwabo kumi kanjani, bekhangela kuphela inzuzo okubenza besebenzise imithi eyingozi kumpila kahle yabadla lokho kudla. Umhlangano wezifundo owenzelwe ehoteleni ye-Rainbow Towers eHarare ungenwe ngusomabhizimusi amancane laphakathi laphakathi abedlula amashumi amahlanu. Umkambo wekhomesa ubunjwa ngamazwe edlula angamashumi amabili awezwekazi le-Afrika, elabantu-ke abadlula izigidi ezingamashumi amahlanu lengxenye 560 million. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi lisasekhona ithemba elokuba iqembu lebhoso lincintiswe ukuphakamisa isicoco lanxa kungalihambeli kuhle kulezi nsuku. Intathe yezindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu le-Highlanders elithelelile lihlalahlala endaweni yeshumi lambili engalaneni yemiklomelo ngemva kokuba linqotshwe imidlalo emibili ilandelana kusigaba seCasalacca Premier Soccer League. Ngensonto edlule iqembu le-Highlanders litshaywe nge-1 kanyanga le-Harare City, kanti emdlalweni olandelwe yilowo belitshaywe nge-2-1 le-Cape United. Loba kunjalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ithuba lokuqeda imidlalo yalo nyaka bephezu kwengalane yemiklomelo lisasekhona.
14 matches are good enough to win, and the 14 matches you can win them and win the league if you look at the league.
Imidlalo eseleyo elitshumi lane minengi kakhulu nxa ukhangele isimo sengalane yemiklomelo, okokuthi singaphakamisa isicoco nxa singanqoba kuyo yonke imidlalo eseleyo. Yikho ke osokumele sikwenze thina njengeqembu yokuba sinqobe emidlalweni eseleyo.
Ngaphezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu le-FC Platinum lona elingadlalanga umdlalo we-league ngempela viki edlileyo ngoba beliphatheke kumncintiswano we-CAF Champions League lakho elinqobe khona elenyasa Big Bullet elasemalawi nge-3-2. Iqembu le-FC Platinum lile miklomelo engamashumi amathathu lanhlanu ukuthi ele-Cape United lisendaweni yesibili ile miklomelo engamashumi amathathu lane, njalo elehluleke ukusebenzisa ithuba elokuba ele-Platinum belingadlali njengoba litshawe nge-4-2 ngelechapungu. Endaweni yesithathu kuhlezi iqembu le-ZPC Caribe elemiklomelo engamashumi amathathu.
Siyabonga ke Joseph Njanji ayisikhatha savu ngoba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile emhlangano khona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.